Amai Jennifer Munjero anotengesa mune chimwe chitoro pa Travel Plaza muHarare vati kubva mangwanani vanga vakangomira vachibatsira vatengi vanga vachitsvaga zvipo zvevalentines.
Aiwa kubusiness riri kutofamba kunyanya zuva ranhasi aiwa ratifambira kubva tichisvika na 5 kusvika izvino hatisati tatombodya izvozvi kuratidza kuti zviri kufamba.
Amai Sharon Ariminyo ndemumwe wevanga vachitengesa zvipo zvevalentines vachishandisa motokari yavo muHarare nhasi vati vanokoshesa zuva rerudo iri.
Izuva rinongorangarirwa pasi rose, so zvinhu zvatakagamuchira kuti izuva rinongofanira kurangarirwa.
Vachibvunzwa kuti bhizimusi ranga rakamira sei nhasi vati
rafamba asi harina kunyatsokufamba segore rakapera. Vazhinji vari kungopromisa kuti vanouya votenga vabva kumabasa.
VaAndrew Chipunza vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika kwavhiringa zuva ravo ranhasi.
Ndavatengera maapples amakatarisa eredi nemagrapes eredi, totenga zviri kukwanisa redhola rinowanika.
Amai Wongaisibanda vatiwo kunyange zvazvo vachicherechedza zuva revalentines iri nhasi vakanganiswa nekuva pabasa uyewo zvakare kuve kure namai vavo vavanga vachida kuratidzawo rudo.
Nhasi ndandiri kutori kubasa, saka haina kuzonyanya kuzondiitira zvakanaka zvoda ndiri kumba. Kana kuti ndichitenderera ndisi ndiri paofo ndisiri mutaoni, hai ndinakidza kudarika zvanhasi zvaizvozvi zvinoti ndiri pabasa. Ndatengera murume wangu kapu yeredhi neruva nekamudhore. Ndandine chido chekutengera mama angu, zvino ari kure mberengwa uko ndokwavari.
Asi mumwe mudzimai amai Loveness Mbiri vasina kuda kuenda pamhepo vati chitendero chavo cheJehovah's Witness hachicherechedzi zuva iri. Zuva revalentines rinocherechedzwa musi wa14 kukadzi gore rega rega, asi zvimwe zvitendero munyika hazvicherechedzi zuva iri. Nhasiwo mamwe masangano akazvimirira kurudzira veruzhinji kuti vakoshese kushandisa makondom kudzivirira kutapukirana kwechirwere cheHIV and AIDS, apo vanga vachicherechedza zuva reInternational Condom Day iro rakatanga kucherechedzwa nesangano rakazvimirira rekuAmerica reAIDS Healthcare Foundation richicherechedzwa munyika dzakawanda musi wa13 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.